Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 16, 2019. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndarohonda ndiri padhimu. Taandakagara pasi saka mapurisa angu uya ndibvatanga uruva vanhu. Tazokona pane mumwe mubuilding yatangobvumidzwa kuti tipinde.
Guta reHarare raswera rakavharwa nhasi nemapurisa mushure mekunge zvuru nezvuru zvevanhu zvapinda muguta iri zvichida kuratidzira.
Vamutongi vedare rehaikoti kuti vamusako vatizona kana pachinge papuwa prohibition order ekuti inoti munoapila kumagistrates courts, saka atizo ndokwamungadei maenda paina muchekuuya kunoko posini inovai yatisingabvumirani nayo.
Dare repamusoro rinorasa chikumbiro cheMDC chekuti risendeke parutivi kurambidzwa kuratidzira kwakaitwa bato iri nemapurisa nezuro manheru. Vamwe vedzisvondo vanoti mapurisa akatyora mutemo nekurambidza kuratidzira kwanga kuchifanira kuitwa nhasi uku. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoenda kuTanzania kumusangano weSADC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Guta reHarare raswera rakavharwa nhasi nemapurisa mushure mekunge zvuru nezvuru zvevanhu zvapinda muguta iri zvichida kuratidzira sechikumbiro changa chaitwa nekukurudzirwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mapurisa anodzivirira nyonganyonga aswera achitandanisana nevanhu achivarova nemboma pamwe nekushandisa hutsi hunokatyidza senzira yekudzinga vanhu vange vachiratidzira ava. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mapurisa ange akazara mumisha inogara veruzhinji uye mune mimwe misha. Mapurisa ange achirambidza vanhu kupinda mudhorobha zvichitevera kurambidzwa kwakaitwa bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nhasi. Asi zviri zvevanhu pamwe nevashandi vakwanisa kupinda uye zvimwe zvitoro nemahofisi zvambovhurwa mangwanani. Asi zvinhu zvazoita manyama amire nerongo panguva dzekuma10 mangwanani apo mapurisa arambidza vanhu kupinda muAfrica Unity Square umo mange muchifanira kuungana vanhu vasati vatanga kuratidzira. Ipapo vanhu vabva vagara pasi panosangana migwagwa inoti Sam Nyoma naJason Moyo vachimba dzimbo dzakasiyana siyana. Pavaramba kubva, mapurisa ndopaatanga kurova vanhu zvakaipisisa uye pane vanhu vakawanda vakuvara kusanganisa mumwe mudzimai aendeswa kuchipatara neveRed Cross. Vamwe baba vabva kumusha weHatfield vanoti varohwa zvakaipisisa vakarasikirwa nezvinhu zvavo.
Ndarova musana wesu tatakagara pasi majono pavo akumhanya choratsikirwa nova muchandamuka. Fone yangu chimbe adona kandu kambudzi kakaende makunda kitangu nema ekokishi adona hivyo wachato itasa manushuri wana sakana.
Vamwe amai varamba kutaura zita ravo varatidza Studio 7 mavanga ange ari kumusana kwavo uye vati vazopona nekupinda mune imwe imba muna Jason Moyo.
Ndarohonda ndiri padhimu. Taandakagara pasi saka mapurisa angu uya ndibvatanga uruva vanhu. Tazopona pane mumwe mubuilding yatangobvumidzwa kuti tipinde.
Kubva ipapo mapurisa atanga kumhanyisana nevanhu vange vachiratidzira vachibva kumativi mana eguta achishandisa hutsi hunokachidza uye pasungwa vanhu vanodarika makumi masere. Muzinda weMDC weMorgan Tsvangirai House wange wakavharwa nemapurisa uye kusvika nguva dzekuma1 zvitoro zvese muguta zvange zvakavharwa guta rave dongo. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti pane vanhu makumi masere vasungwa nemapurisa uye pane vanhu vasere varohwa zvakaipisisa vachamisa vashora kuita kwamapurisa uku.
Dare repamusoro nhasi rarasa chikumbiro cheMDC chekuti risendeke parutivi kurambidzwa kuratidzira kwakaita kwakaitwa ndodzokora zvakare. Dare repamusoro nhasi rarasa chikumbiro cheMDC chekuti risendeke parutivi kurambidzwa kwarakaita kuratidzira nemapurisa nezuro manheru. Mutori wedu nhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Musakwa nhasi vatura mutongo wekuti MDC yanga ichifanira kuenda kudare ra Major Street nechikumbiro charo kwete kuuya kudare repamusoro. VaMusakwa vati mutemo wePublic Order and Security Act unosungira vanenge varambidzwa nemapurisa kuratidzira kuenda kudare ra Major Street kwete kumhanya kudare repamusoro. Mapurisa akazivisa utungamiriri weMDC nezuro manheru kuti bato iraisa kwanisa kuenderera mberi nekuratidzira achishikira kuti paizoita mirizhonga mukuratidzira uku, uye mapurisa akati aive mashoma kuti ange achichengetedza vanhu vanga vachifanira kuratidzira nhasi. Zvaturwa nedare zvatsinirwa nerimwe remagweta eMDC vaAlec Mchade Hama.
Vamutongi vedare rehaikoti vaMusako vati zvona kana pachinge papuwa prohibition order ekiti inoti munoapila kumagistrates courts, saka ati izvo ndokwamungadei maenda paina muchekuuya kunoko. Posisini inoi yatisingabvumirani nayo nekuti kakawanda tichiuya kunoko tichingowana maorde akafanana naiwayaya, asi isusu taitauya on review and hapana chinotimisa kuti tiuye kureview nechimbi chimbi inonzi agent chamber application.
Rimwe remagweta aya uye vari mutevedzeri wemutungamiriri weMDC vatendai biti vati havana kufara nemutongo uyu.
Izvi zviri kurakidza kuti hurumende yamunangagwa ihurumende inodzvanyirira kodzero dzevanhu, ihurumende inotya vanhu. Zvinorakidzirazve zvakare kuti kubva patakabva muna October November 2017 tichiuya nawo kodzero dzevanhu dziri kudzvanyirirwa. Isu semagweta hatina kufara nemutongo, asi tinoziva kuti ndo mutongo wacho wapo. We are not going to appeal to the magistrate court because hazvina zvatinotibatsira. Chaticharamba tichingoita isusu seMDC, ticharamba tichiratidzira. Tine demonstration kuBulawayo, tine demonstration kuGweru, tine demonstration kuMasvingo, tine demonstration kwaMutare next week. Iwayo makodzero iwayo achaenderera mberi because zviri pamutemo section 59 yebumbiro remutemo reZimbabwe.
Zvisinei nekurambidzwa kwakaitwa MDC kuratidzira muHarare, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vasunge dzisimbe pavacharatidzira kune dzimwe nzvimbo munyika kubva nemuvhuro, vachiti havasi kuzodzoserwa shure nezvaitika muHarare. VaChamisa vatiwo vachagara pasi neutungamiriri webato ravo kuti kuratidzira kune mutsindo kuitike muHarare nedzimwe nzvimbo.
Ngatisimbei vanhu, hakuna chinouya takagara. Nyuchi dzinoruma dzine uchi. Kuboila kwemvura kuratiya kuitika. Zvingaoma sadza rakwata rinotoibva harite mbodza. Simbai, zvingaoma. Ngatitarise mberi, nyika inouya, zvinhu zvichanaka.
Nyanzvi munyadze zvemitemo uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Lovemore Maduku, avo vanotungamira bato ravo reNational Constitutional Assembly iro riri pakati pemapato ezvematongerwo enyika, ari kuita nhaurirano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vati hapana chakanganiswa nedare repamusoro pamutongo waro sezvo vachiti mutemo uri pachena.
Chekutanga ndechekuti mutemo uripo wePublic Order and Security Act inozipose wakajeka sterek nezvaunotaura. Unotaura kuti kana paitwa prohibition order, anenge asina kufara neprohibition order anoenda kwamagistrate unoita izvo. Saka uyai munanga achienda kuhigh court achiti agent chamber, aitozviziva kuti high court haifi yakadi yakabvuma zvinhu zvakadaro. Saka mutemo waitwa nedare uri correct, ndo zviri mupublic order and security act kana munhu akaiverenga zvakanaka.
Zvichakadai vabiti vati havachaenda kumatare kubva iye zvino nezvichemo zvekurambidzwa kuratidzira, vachiti havasisina chivimbo nematare. MDC inoti haisi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika nehurumende yavamunangagwa, izvo zvainoti kutadza kutonga zvakanaka uku kwave kukonzera kuti veruzhinji vanhonge svosve nemuromo. Bato iri rinotiwo vamunangagwa havana kusarudzwa zviri pachena musarudzo yemutungamiriri wenyika yegore rapera, kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo Ye Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo iyi izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tine urombo vateereri, regai tidzokere zvakare kuna Godwin Mangudya kuti atipe zvanga zvichitika muHarare.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti pane vanhu makumi masere vasungwa nemapurisa uye pane vanhu vasere varohwa zvakaipisisa. VaChamisa vashora kuita kwamapurisa uku.
Ndozvinoita madusura ese, asi hakuna dusura rinorarama nokusingaperi. Madusura ese kana ooneka anooneka zvine muonekedzo. Ndosaka muchiona muchero unenge woda kukuva unobva waita mbiri nemandorokwati kwese kwese. Ndozvamuri kuona zviri kuitwa nana vamunangagwa kuti kangoma kavakuda kuparuka kavakuda kutsemuka. Ndozvazviri kureva, asi isusu hazviti kahamadzi nokuti takazviona zvakamboita nana Pol Pot, vana Sheshesko, vana Idi Amin, vana Munangagwa. Ndomaitiro evanhu vane hundimindoka, asi vanoenda chete.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vasunga vanhu makumi masere nevatatu muHarare nhasi.
Godwin, pari zvino tabata vanhu vanoita 83 kuHarare South, tabata vanhu vanoita 46 kuchitungwiza, 15 muHarare Central, 22. Chinongoda kuti veruzhinji vazo ndechekuti mapurisa vane constitutional mandate inotaura kuti mapurisa kana panenge pachiita vanhu zvavanoita vanhu havafaniri kupwanya zvinhu, vanhu havafaniri kuchisidzira vamwe, but sandizvo zvataona zvichiitika paground. Godwin
Vanyati vati mapurisa aita zvaaita nhasi nokuti zvange zviri pachena kuti vanhu vange vachiratidzira vange vachida kurwisa mapurisa.
Vanhu vanga vachifamba vachiimba vachiita maslogans vachitaura mazita evanhu. Zvazoda kuti pavaona mapurisa vanhu vakatoratidza kuti vanotoda kutorwisana nemapurisa. Mapurisa pavafamba vachienda kune vanhu vamwe vatanga kutiza pakakandwa chain smoke, pazodonha mukadzi adonha azotorwa neve Red Cross vakaenda naye. Mapurisa havana kupfura munhu, mapurisa havana kushandisa mabara atinoti pachirungu malive rounds kupfura vanhu. Zvese izvozvo zviri pachena.
Vaendera mberi vachiti kuulawayo mumisha yenjuve nechavalala vanhu vamuka vachipisa mataira anokisa matombo mumugwagwa, uye izvi zvaitikawo kubudiriro muHarare. Vanyati vati ibasa remapurisa kuchengetedza runyararo, zvivakwa, mudziyo yevanhu pamwe nevaya vasinei nezvekuratidzira. Zvichakadai, vechidiki veZANU PF vaswera muHarare Gardens vakamirira kuti vagozobatsira mapurisa kana paita mhirizhonga, asi nhasi varatidziri havana kupotsera matombo kana kurwisana nemapurisa sezvakaitika munandira apo varatidziri vakarwisana nemapurisa zvakazokonzera kuti masoja apindire pakafa vanhu vanodarika 15. Pataenda pamhepo mudhorobha manga muine vanhu vashoma-shoma avo vange vachitsvaga zvekufambisa sezvo vemakombi nemabhazi vamira kufamba vachitya kuparadzirwa dzimotikari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Tichiri panyaya iyi, vamwe vedzisvondo vanoti mapurisa atyora mutemo nekurambidza kuratidzira kwanga kuchitungamirirwa neMDC yava Nelson Chamisa. Mutungamiri weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vanoti pasi pebumbiro remitemo yenyika mapurisa haana masimba ekurambidza vanhu kuratidzira. VaMagaya vanotiwo zviri kuitika munyika pasi pehurumende yava Emmerson Mnangagwa zvakatodarika zvaitika pasi pehurumende yaivaimbova mutungamiri wenyika Robert Mugabe. Roy Choto weStudio 7 abata Bishop Magaya kuti tinzwe maonero avo.
Ndoda kutanga ndapembedza kuratidza ikoko chinhu chakanaka zvikuru, vanhu vane kodzero yavo varinge neSection 59 yebumbiro remutemo wedu. Now ndingangoti vamunangagwa havasavaradza chido chekuda kuvandudzwa mumatongero ava. Saka isu tinoona kunge vari kupfuurira mberi neudzvanyiriri nekurepressa vanhu muzvido zvavo iye nemaliberties avo. Saka chinhu chatinoshora chose nokutorobodza ndo zvinoratidza kuti hapana difference pakati pehurumende yavamunangagwa neva Mugabe. In fact yavamunangagwa iri kutova wese nokuda kuti vanopota vachitombouraya vanhu.
Mapurisa akashandisa mutemo weposa unova mutemo wakavandudzwa nedare reseneti svondo rino. Munozvitora sei zvaitwa nemapurisa izvi?
Zvaitwa mapurisa zvinongo ratidza kuti mukaka nemarongero avo nemaito avo havasi vanhu vari genuine uye kuti havasi vanhu vanooperata zviri professional vanooperata vachishandiswa nemapolitician indiodavira kuti mapurisa edu kana vakaregedzwa vachishanda nemazvo ndavaivo havakwafodha kubhadhara dzimba dzavanogara havakwafodha kutenga chingwa saka vari repressed as well asi nyaya iripo ndeyekuti vari kukontroliwa zvakanyanya nehurumende yavamunangagwa saka kushandiswa kwavaita kota iyi chinongori chiratidzo chekuti havasati vavandodzika
mapurisa ari kutiyo anga aine ruzivo rwokuti izvo kuchange kuchiitwa mhirizhonga nokudaro vashandisa mutemo iwoyuyu kudzivirira vamwewo zvavo vasinei nekuratidzira uku kunge vange vakachengetedzwa nemutemo
vanga vachaziva sei kana vari vanhu vanogona kuita basa ravo semazvo munomirira poitwa mhirizhonga mosunga vaita mhirizhonga zvinozviziva isusu kuti gare gare kwaive neimwe demonstration yakaitwa nevanhu vanenge vakarerekera kuzano PF under OCCC yavanoti broader line vaidemonstrate against Zidera vakaita almost 3 months vakapicha matende avo paamerican embassy hapana akambovatuka hapana akambovasoropodza hapana akamboti tiri kufungidzira kuti vangangoita mhirizhonga saka ngatativabvise ipapo zvinongora tiza chete kuti iexcuse yavari kupa yekuda kujustify yatinoti muchirungu brutal show of force saka izvozvo tinosoropodza nokuzvitiura zvakasimba
iwo mapurisa vari kuti izvo vari kungotevedzerawo zviri pamutemo
hausi mutemo iwoyo ndava mutemo unopa vanhu freedom of expression freedom of association freedom to demonstrate nekupetitiona ndozvanga zvichida kuitwa neruzhinji rwezimbabwe vachitungamirirwa nebato rinopikisa remtc saka hapana mutemo wavatevedzera in fact vatyora mutemo maringe nesection 59
zvii zvingaitwe neMDC nevamwe vese vanenge vachida kuratidzira takatarisa zviri kushandiswa nemapurisa vachitizvo vari kutedzera mutemo
vanhu ngavazvigadzirire kupinda mune mumwe mwaka wokusungwa ngatizvizive tarisa from the end kuti chaitika ndechekuti tikademonstrata tichasungwa atozvidira kudemonstrata inini kurudzire yangu wezimbabwe nderekuti panguva inotevera vanhu ngavarambe vari mumugwagwa sezvakaitwa kumalawi vanhu ngavarambe vari mumugwagwa sezvakaitwa kusudan ndava ikodzero yevanhu yekumanikidza hurumende kuti vakise zvinhu vagadzirise zvinhu
mutungamiri wezimbabwe divine destiny bishop anselimo magaya vachitaura vari parunare muharare narei choto westudio 7 zvizvarwa zvezimbabwe zvinotsigira bato reMDC nezvimwewo hazvo zvaratidzira mumaguta elondon newashington dc nhasi MDC inotungamirwa navanelson chamisa yanga yaronga kuratidzira pamuzinda wezimbabwe muwashington dc kuratidzira uku kwaenderera mberi uye nhasi muno mustudio tatsikwa nemurongi wemisangano muMDC North America Province Vanik Mada. Tinogamuchirai nemufaro vaMada.
Tinotenda nekuti tambira mukoma blessing.
Mukatiudza kuti musangano kana kuti kuratidzira kwanhasi uku kwafamba sei?
Kuratidzira kwanhasi kuri kufamba zvakanaka. Mandideedza kuno tinozvitenda. Ndasiya vamwe vangu varipo vachiita zvavari kufanira kunge vachiita. So isusu tiri kutaurira hama dzedu dziri kuZimbabwe musangano wedu leadership yedu kuti takamira nemi hamuna kupiwa mvumo yekuita isu tapiwa mvumo takachengetedzwa nemapurisa nesecret service yemuno muAmerica vakatichengetedza zvakanaka zviri kufamba zvakanaka
asi makwanisa here kuti mupe tsamba yenyunyuto kana kuti mutaure nevanomirira Zimbabwe muno muAmerica
ndoda kuti ndizvibude pachena vanomirira Zimbabwe muno kutaura embassy yedu havavhure even gate ravo nekuti vanhu vasingatambire vanhu vakaloka gate ravo as we speak we are going to share the pictures of that zvataburi zvatatora kuti vanhu vazive asi tichatumidzira through the electronic means dzatinowanzoita nguva dzese
asi vamwe vangade kuziva mada kuti zvinobatsirei kuti kana muri muno muAmerica taona vamwe vachiratidzira vari kuBritain muratidzire pane zvazvinochinja here
zvinochinja zvakasimba chaizvo kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa nevavanotungamira navo nebato redu vatungamiri vedu Vese vanoona kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuAmerica zvinorangarira kutambura kuri kuita nyika, kutambura kuri kuita vanhu. Saka izvozvo zvinorakidzawo kupasi rose kuti hurumende iriko kuZimbabwe yakundikana, ende zviri kubuda social media yatinakira, nekuti zvese zvatiri kuita tiri kuzvikanda pasocial media, endi zvichange zvichisvika kuseneti yemuno, vanova vanovingirwawo kunoku nehurumende yeZimbabwe kuti vatsvage kunge vachidyidzana. Saka vachiona zviri kuitika nezvatiri kuita zvinorakidza zvega kuti Zimbabwe yakamira sei.
Saka pane urongwa here kuti muendese tsamba dzenyunyuto iko kuSenate kana kuti kuCongress kana kuti kuWhite House?
Tiri kutozvironga zvese izvozvo, zviri mugwara, zvimwe zvacho zviri kutoitwa neveDepartment iroro, nedzimwe tsamba dzatinadzo pano dzakaitwa neDepartment redu reCommunication. Zvese zviri kuenda kuSenate, zvinova zvinhu zvatinoita nguva dzese patinorakidzira. Nema local leadership yedu, atinoti ma local congressmen, kana tiri kunzvimbo dzatinogara tiri kuvatumidzira.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vamada nekupinda muchirongwa chedu muzuva ranhasi, muchikwanisawo kuti munge muchipinda mumastudio zedu.
Tinotenda chaizvo nekusvika pamuzinda weStudio 7 takamirira zvizvarwa zvese zveZimbabwe. Tiri pano senhengo dzemusangano weMDC, the only will of change in Zimbabwe. We are here to represent all the suffering, long suffering people of Zimbabwe. Thank you.
Aiwa, tinotenda zvikuru ava vanga vari murongi wemusangano muMDC North America Province vaNick Mada vachitaura vari muno mustudio medu yeStudio 7 muWashington DC. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuTanzania kumusangano wevatungamiri wenyika dzekuchamhembe kweAfrica, kana kuti SADC Ordinary Summit of Heads of State and Government wechimakumi matatu nepfumbamwe. Vamunangagwa vari kutarisirwa kuti vatore chigaro chekutungamira bazi rezvematongerwo enyika muSADC, kana kuti Organ on Politics, Defense and Security Cooperation. Asi mumwe mutedzeri wemutungamiri webato reMDC, Vatendai Biti, vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havafaniri kutora chigaro ichi vachivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu.
Munhu ari kubika violence, instability, haangagoneka ari iye kudzagache Organ ye Defense and Security. But more importantly, SADC ngai make sure kuti Zimbabwe yaenda pa agenda muite nhaurirano womuno under SADC.
Vabiti vati vatumirawo nhumwa kumusangano weSADC uyu vachikurudzira kuti SADC izeye nyaya yeZimbabwe.
Takatumira Professor Walt Minube na Gladys Zakloyo kuTanzania ikokoko kuti vanotimiririra.
Asi vachipindura, mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati vamunangagwa vakasarudzwa nevanhu, nekudaro vanofanira kuti vatore chigaro ichi.
Vamunangagwa ndiye mutungamiriri weZimbabwe, whether uri munhu weZANU-PF, whether uri munhu weMDC kana kuti hauna bato, uri wechechi. Saka vane kodzero manje yekutora zvigaro zvinowanikwa zvichiwanikwa zvakanangana nenyika yedu, zvichibva kuAU, zvichibva kuSADC. Zvose izvozvo vane kodzero yekuzvitora nokuti ndiye mutungamiriri wedu.
Vachipindura panyaya yekuti Zimbabwe iri kutyora kodzero dzevanhu zvapa kuti ibatwe seyakageza negoka munyama nenyika dzekunze, vamutodi vati Zimbabwe inyika yakazvimiririra isingaudzwe zvekuita nedzimwe.
Iri nyika yakazvimiririra yoga, inorespectwa neUnited Nations. Saka tinoisa mutemo wedu tichitevedzera, pasina watinotya, pasina watinobvunza kuti apa todii, apa toita sei. Tiri pa chedu, tiri kuita zvinhu zvedu seZimbabwe, ende hatina watinotya kana kubvunza kuti tingafambe sei.
Tichiri panyaya iyi, masangano akaita seUnited Nations, mubatanidzwa wenyika dzemuEuropean Union, Britain neAmerica, uye masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seHuman Rights Watch neAmnesty International anoti ari kunetsekana zvikuru nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Vati mapurisa ose ari kuonekwa pamavhidhiyo achizvindikita vanhu anofanira kutorerwa matano akasimba. Mutaurirwe mukuru webazi United Nations High Commission for Human Rights vaRupert Colville vauza Studio 7 kuti nyaya yekuratidzira ikodzero yevanhu vose uye inofanira kuremekedzwa. Ko, chii chingaitwe nemasangano ekunze aya kubatsira Zimbabwe? Tabvunza Dr. Victor Chimutu, vanotungamira sangano reZimbabwe yadzoka, maibuye iZimbabwe.
Chingatodiwa munyika yeZimbabwe pari zvino, kubva zvino kuenda mberi, kuti pawe nevatungamiri vekunze, kana kuti atingati ma respected global figures anouya kugadzirisa zvinhu muZimbabwe nhaurirano, kana kuti paitwe kakuforceredzwa kanoitwa munangagwa nezano PF nenyika dzekunze zvikuru sei dzemusadak neAfrica Union.
Muna 2009 veSadak, African Union neUnited Nations ndivo vakabatsira Zimbabwe kuti iumbe hurumende mubatanidzwa mushure memhirizhonga inotyisa yakaitika apo paida kuitwa sarudzo dzechipiri dzemutungamiri wenyika muna 2008.
Munhau dzemitambo, tombotarisa mitambo yenhabvu. Vakawanda vachiti murayiridzi mutsva weHighlanders Mandla Mpofu, uyo akatora basa kubva kuna Madinda Ndlovu, akasangana nemutoro mukuru Svondo Rino. Ngatinzwei kubva kuna Michael Kariati.
Chekwata ichi chiri kuongororwa zvakasimba apo chiri kushanya kuHarare kuzosangana nemakepekepe Caps United, ayo ari kurwira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Bhosvo haisati yakundwa kubvira Mandla Mpofu apiwa basa reurayiridzi achitsiva Madinda Ndlovu, asi Caps United ndicho chikwata chinganzi chichapa Bhosvo ongororo yakadzama yekusimba kwechikwata chavo. Caps United iri pachinhano chechipiri mugungano rePremier Soccer League ine mapoints 33 neimwe chete point imwe chete pasi peFC Platinum, iyo iri kutungamira makwikwi aya. Paakapedzisira kusangana zvikwata zviviri izvi, Bhosvo nemaGreen Machine dzakaita mangange 0-0, asi vatsigiri veCapes United vakabuda munhandare Barberfield Stadium vachizhamba mushure mekunge mubati wepembe akaramba chibodzwa chavakanwisa uyezve vachichema kuti vaive varambirwa penareti yaive pachena. Asi zvese izvi zviri kupera muNational Sports Stadium neSvondo, apo makepekepe ari kutarisira kutora mapoints ese matatu nekuramba akasonana neFC Platinum Highlanders yacho ichidawo kukunda kuti irambe ichikwira muhurongwa hwezvikwata zvemugungano iri. Makore apfuura Highlanders yanga ichiwanzorova makepekepe, asi mumwe mutsigiri weMaGreen Machine muzvare Tanaka Morgan vanoti kudhererwa uku kwapera.
Tambo ndo yekuti takatohwina kudhara, saka changosara ndechongoti titore mukombe. ZvaHighlanders zvatingatozwerengere kuti vanoti kunda tikutongovakunda.
Asi FC Platinum iyo ine mapoints 34 iri kutarisirwa kuramba iri pamusoro kana kwedzera mapoints ayo iri panyanga, apo iri kushanyira vavakidzani vavo veTriangle muGibbo Stadium neSvondo zvekare. Dynamos iyo iri kukwira zvishoma nezvishoma patafura yemugungano iri iri kufamba nzendo refu. Dynamos yave pachinhano chechinomwe nemapoints 28 kubva mumitambo 10 nemisere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa pamusoro pekuratidzira kwanga kwakarongwa neMDC uko kwatadziswa nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Guta reHarare raswera rakavharwa nhasi nemapurisa mushure mekunge zviuru zvevanhu zvapinda muguta iri zvichiratidzira. Dare repamusoro rinorasa chikumbiro cheMDC chekuti risendege parutivi kurambidzwa kuratidzira kwebato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.